manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 20 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa reTransform Zimbabwe rinoti nhengo dzaro matunhu ari kupindwa nemutungamiri waro dziri kusara dzichishungurudzwa. Vagari vekuchitungwiza voshushikana nekutorwa kwakaitwa midziyo yekanzuro yavo nechikonzi chedare. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Robert Lekuku veForward in Faith Church vari kuBoston, Massachusetts muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reTransform Zimbabwe rinoti nhengo dzaro matunhu enyika ari kupindwa nemutungamiri waro vaJacob Ngaruvhume dziri kusara dzichishungurudzwa nemapurisa pamwe nevamwe vakuru vebato reZANU-PF vanoziikanwa. VaNgaruvhume vari kutenderera nenyika yose vachizivisa nhengo dzebato ravo nezvedanho rakatorwa nebato ravo rekupinda mubatanidzwa weMDC Alliance. Ngatinzwei hurukuro yataita navaNgaruvhume pamusoro penyaya iyi.
Tiri kutenderera tichisangana nevatsigiri vedu tichivaudza nezvemubatanidzwa watiri kushanda pamwe chete nawo nekufamba nawo. Zvino chiri kuitika ndechekuti kwatabva mapurisa ari kufara chidziri vatsigiri vedu nevanonga vauye kumisangano iyoyo. Pari zvino kutaura kuno kubhikita uko mapurisa ari kutsvaga vanhu vakanga vauya pamusangano nemasabhuku nevatungamiri vemakereke vakauya pamusangano wedu wekubhikita. Saka iko zvino vangatsvaga vatungamiriri veTransform Zimbabwe kuti vataure navo vachiti vari kuda kunzwisisa kuti makazvifambisa sei kuti misangano yakadaro. Saka iko zvino legal department redu riri kutotaura navo mapurisa iwayo kuti pinzwe kuti vari kuda kuti chii.
Asi mucharamba muchienderera mberi here nekusangana nevanhu ikoko ivo vachisara vachishishidzirwa?
Zvakanyanyisa ipapo hatidzoki shure. Toda kuudza vanhu veZimbabwe kuti chitsidzo chekuti tisunungure nyika chiri mumwoyo yedu, chiri mumweya yedu. Hatidzoki kumashure zvachose, tichatoramba tiita misangano iyi. Ndanga nditori kuzvumba maramba pfungwe. Tine imwe misangano yatinayo zvakare kumashonaland ikoko. Hatidzoki kumashure, tinotopfuurire mberi kusvika nyika yasununguka. Ivo vatsigiri vedu vatiri kuona nevana veZimbabwe in general vari kuti vangaruvhume pfuura imberi. Hapana chekutya, hatichatya zvachose kusvika magaro takapera murutsva. Tinoda kupfuura mberi ende tichatoramba tichione vatsigiri galvanizing support for 2018. Hatizoni kumashure.
Ivo vamuri kusangana navo vatsigiri venyu vari kutambira sei danho rebato renyu rekupinda mubatanidzwa weMDC Alliance?
Vanhu vari kutsigira zvakanyanya. Vari kuti magona nekuti makomba murumozho iye rume rimwe harikombi churu. Vanhu vari kuti magona mubatanidzwa uchape mukana mukuru wekuti gore rinouya opposition iwine isunungure nyika. Saka tiri kuwana rutsigiro rwakanyanya nemazano ekuti tozvifambisa sei.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunare neStudio 7. Sangano revagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust rinoti riri kushushikana zvikuru nekutorwa kwakaitwa midziyo yekanzuro yavo nechikonzi chedare nekuda kwechikwerete chine kanzuro kune rimwe bhanga. mukuru wesangano revagari iri vamavelas kumalo vanoti kutorwa kwemidziyo yekanzuru inosanganisira motokari dzinotakura marara kuri kudzosera shure mabasa akaita sekutakurwa kwemarara izvo vanoti zvinogona kuzoita kuti guta ravo ribatwe nezvirwere. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rekomisheni iri kutungamira kanzuro ichitungwisa pari zvino iri kutungamirwa navamadzudzo pavadyira. Ngatinzwei hurukuro yataita navakumalo.
Tiri panguva yekunyunyuta panguva ino nekuti kanzuro yechitungwiza iyo yatinotarisira kwairi kuti inge ichitipa maservices zvakafanana nekugadzirwa kwemigwagwa, kupa mvura, kutakurwa kwemarara nezvimwewo, yakawanikwa ichitorerwa fenicha yavo yavanoshandisa zvakafanana nemacheya, madeski, makombiyuta nedzimotokari dzimwe dzinobatsira kuti basa iri revagari ringe richifambira mberi. Saka tiri kunyunyuta zvikuru nokuti kanzuro yechitungwiza ine chikwereti chaiinacho kubhanga reMetropolitan Bank. Chaikwana kuripa icho 1.2 million. Asi pari zvino vakakwanisa kudimbura chikwereti ichi nepakati mushure mekunge vabhadhara dzimwe mari dzaidiwa. Saka vasarirwa nemari inokwana kuita iyo $600,000. Ndiyo inova yakabatisa zvinhu izvi naMessage of Court kuburikidza nekenimbaiwa auctions.
Saka pane mamwe matanho here ari kuitwa nekanzuru kuti midziyo idzoke?
Pari zvino hatizi kuziva kuti vari kutora matanho ati, asi mabhini munzvimbo zhinji kubva pakapera horodheye Heroes haasati atakurwa. Atingori marara, mabhini ari kunze pamagedhi evagari. Vari kutarisira kuti kanzuru inge ichiita basa rayo, asi kanzuru iri kuratidza kuti iri kuremerwa.
Saka imiwo sevagari matanho apa amuri kutora vakumara?
Pari zvino tiri kuda kutanga tanzwisisa kuti nyaya iyi iri kufamba sei. Asi kana tanzwisisa taona kuti hapana zvinokwanisa kuti zviitwe, tine takuda kuti kanzuro yechitungwiza iende iyo kumatare edzimhosva yonozvidhiclare insolvent. Tochizoona kuti kana yadhiclare insolvent matanho api anozotorwa nehurumende pamwe chete nevagari, nekuti zvine zvangofanana nekuti isu kuchitungwiza tine tisina kanzuro.
Avanga vari mukuru wechitungwiza Residence Trust vamavelas kumalo vari parunhare muchitungwiza makare nestudio 7. Mumwe wechidiki ari kuratidzira ari muAfrica Unity Square muHarare vaGriffin Spikita vanoti vave kushandura nzira yavo yekuratidzira nayo vachiwedzera nekupinda mumigwagwa yeHarare nenzvimbo dzinenge dzakaungana veruzhinji dzakaita sepamabhanga nemisika inotengeserwa nevanotengesera mumigwagwa. VaSpikita vanoti chikuru chavari kuda ndechekuti veruzhinji vazive kuti ndiani ari kukonzera matambudziko akatarisana nenyika pari zvino uye kuti angagadziriswa sei. Tavabata kuti tinzwe zvizhinji.
Handingati ndakachinja maratidziro angu, asi imwewo idea yandakazongouyawo nayo iri kuti ichafamba mumastreet ndakatageta mabhengi pane vabereki vari kurara kumabhengi kuti vatore mari dzavo imwe nguva vozoshaya varara pamabhengi. Ndichatagetawo kuti nzvimbo zhinji dzinotengeserwa nemavhenda kuti aiwa aya asi mabasa. Mabasa chaiwo chaiwo aripo, asi nekuda kwechihurumende chava mugabe hatina mabasa munyika. Enemy yedu iwani ndimugabe nechihurumende chake. Saka ndo nzvimbo dzandinge ndichifamba ndichitaurira vanhu.
Saka mati matanga here kuzviita izvi?
Ndiri kuzvitanga musi wemuvhuro kubva makungwanani kusvika masikati. Hapana nzvimbo yandichasiya. Iye zvino tiri kuti isu muno muzimbabwe zvipatara zvemuno muzimbabwe hazvina mishonga, but makada kutarisa vakuru vedu vari kuti vari kutitungamiririra vari kunorapwa kunze.
Manga muchifanira kunge muchiendawo kumapurisa muchinozvipira sondo roga roga, zvichiri kuitika here izvi?
Tiri kuitika izvezvi nenyaya yandakambosungirwa yekudemonstrata paAfrica Unity Square. Ndakapiwa bheyo ndakanzi ndinopangwa kunge ndichiripota. Saka last week ndakatadza kuenda kunoripota. Ndairwara ndanga ndiri pamba, nhasi kwanisana kufamba.
va Griffin Spikita wechidiki arikuratidzira muHarare vari parunare ne Studio 7 vari muHarare makare. Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare tatenda madziro vanova iwo nhengo yesangano reInstitute for Young Women's Development kana kuti IYWD. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 muzvare tatenda.
Maitabasa.
Muzvare tatenda, tiri kunzwa kuti pane chirongwa chakatangwa nesangano renyu chekubatsira madzimai echidiki kuti vange vachipfuya hove. Mukatudza kuti chiri kunzvimbo dzipi?
Hove dziri kupfuyiwa kunzvimbo 4 dziri National and Central. Yekutanga iri kuguruve, imwe iri kumubhindura kurura kwachiveso, imwe iri kushamba kwamutumba, imwe zvekare iri kuguruve. Kuguruve kune maviri.
Saka mungati zviri kufamba sei pari zvino?
Pari zvino zviri mugwara rakanaka nekuti madzimai echidiki ekunzvimbo 2 kuguruve nekubhindura kwachiveso vakatokuwa hove dzavo uye vapanzvimbo yekuti vakakwanisa kuachivha zvose zvavaida kuti vange vachiachivha maerano nekurima hove kwavaiita. Vakakwanisa ivo mune zvavaida kuti vaachivhe yavanotiyo economic independence. Apo vavaiti dzimwe vachatora vachidya havo and then dzimwe dzacho vanenge vachitora vachitengesera vanhu vari munharaunda dzavagere vachiwanawo tumari tushoma-shoma zvichibatsiridzawo mhuri dzavo.
Munosarudza sei madzimai echidiki anoita basa rekupfuya hove?
Madzimai echidiki aya akasarudzwa nemamwe makomiti members emunharaunda dzavagere avo pavakaonana pachezvavo nekusarudzana ivo munharaunda idzodzi dzatinosenzera kuti ava vange vari vachatungamira pilot project iyo yatiri kuti yatatanga nezvayo. Then ivava vatanga ivava vachazotora zvakare vamwewo vavachasarudza pane vari interested kuda kuzoramba vachipfuurira mberi nekurima hove.
Tiri kuonawo kuti nyaya yemabasa iri kunetsa zvikuru kune vechidiki kana vanhu vose zvavo munyika yeZimbabwe omu. Zvamuri kuita izvi zvakakosha sei tichitarisa mudunhu reNational and Central?
Zvatiri kuita izvi zvakakoshera madzimai echidiki kunyanya nekuti ndivo vanosangana nenjodzi dziri maererano nekushayikwa kwemari mudzimba. Vanowanika vacharohwa, vanowanika vachida kuprovhaidhira hama dzavo varwere. Saka mari yakavakoshera zvokuti saka kuburikidza nefish farming iyi tinenge tichiti inenge ine madonzo maviri. Yekutanga rekuti ivo vanenge vachiwanawo ebalanced diet and then kana vachinge ivo vakwanisa kuriritira mhuri dzavo nekuwana chikafu ichi from these ma white meat avari kurima handiti then kana vapedza idzo dzishoma dzacho dzinenge dzazosara ndodzavachatengesa. Vatengesa vachawanawo kamika mari kadiki kachaita zvekare kuti vadzokorore zvavambenge vaiita zvekurima zvakare hove and then vachizokwanisawo futi kana mari yacho ichinge yawanda vachibatsirawo vamwe kuti vatangewo project iyo yekurima hove kuti vavese vabatsirikane vemudistrict zvavanenge vari.
Mudunhu iri mune dambudziko rekurodzwa kwevanasikana kunyanya vasati vasvika zera. Zvamuri kuita izvi zvingabatsirawo sei kupedza dambudziko iri?
Zvatiri kuita izvi zvinobatsira chaizvo pakuti patinenge tichiti mari iyi kana kuti kurima kwavanenge vaita hove kunounza imwe mari kuburikidza nekutengesa kwavanenge vachiita. Izvi zvinobatsiridza pakuti pane dzimwe zvinokonzeresa machild marriages dzingava mhirizhonga dzemudzimba kushayikwa kwemari kana kuti kune vanenge vakafirwa mudzimba. Saka kuburikidza nekurima hove idzi pavachatengesa vachitengesero vamwe munharaunda mari shoma shoma iyoyo inenge ichiuya ichaderedza mhirizhonga mudzimba dzavo uye ichaunza mari ichaita kuti vane vese vemudzimba dzavari kugara wanunge vachienda vachienda kuchikoro uye vachiona kukosha kwazvakaita kuti nyambwe vakasaenda kuchikoro vanokwanisa kuitawo zvimwe zvavanoita kuburikidza nekushandisa nzvimbo dzavanogara sezvo vari kuita yatinoti organic fish farming yekungoshandisa zvagara zviri munharaunda dzavo kuti vange vachikudza hove.
Asi izvi zviri nyore here kuti munhu atange kunge achiita iro bhindauko rekuchengeta hove iri? Panodiwa zvinhu zvakaita sei?
Zvinyanyo hazvo kushandisa mari yakawanda. Chikuru chinogona kungodiwa kungochera gomba renyu nekuisa plastic raya rakasimba riri kwesherea riri very thick. Ndekuti mvura isangorasike chete kana kurasika ichipinda pasi nemvura yakangowanda. So as long as pangori nemvura yakawanda uye nenharaunda ine mhepo inokwanira hove zvinenge zvakatokwana zvakadaro. Nekuti zvavanodya vanongodyawo izvo makekenya ehuku kana makreshi ndo avanongoshandisa kuti hove idzodzo dzidye.
Saka kana paine mamwe madzimai echidiki ari mumashonaland central imomumu vari kuda kunge vachitaura nemi, vanokuona ikupi?
Maofficers edu ari kubindura kuno panu panamba 570 Hay East Road.
Dzokorai zvakare.
570 Hay East Road mubindura.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare, tatenda nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa, ndinokutendai chaizvo nekutifonera.
Avo vanga vari muzvare tatenda Madziro, vanoshanda nesangano reInstitute for Young Women Development rinoshanda riri mumashonaland central. Aiwa hama wadiwa, nhambe tambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Kuchachaudzwa kwevanhurume kwakambomiswa mumatunhu ose emunyika zvichitevera kushayikwa kwemumwe mushonga unorapa tetanus muzvipatara zvikuru nezviduku zvehurumende uyo unodiwa pakuita basa iri. Mushonga uyu unoshandiswa chete pane vanochecheudzwa vachishandisirwa nzira inonzi yering. Mutoro wedu Naoloida Mumoyo anotipa nyaya iyi.
VaMichael Makamanzi vanoshandira sangano rakazvimirira Repopulation Services International vachishandira muZimbabwe. Sangano ravo rinodyidzana zvikuru nebasa rezveutano munyaya dzakasiyana-siyana kunyanya dzekuchecheudzwa kwevanhurume. VaMakamanzi vakaudza vatori venhau mamutare svondo rapera kuti chirongwa chekuchecheudzwa vanakomana uye vanhurume vose pachishandiswa ringi chambomiswa kudzamara pave nemushonga unodiwa pakuita basa iri. Asi vakati chirongwa chekuchechodzwa pachiitwa zvekuchekwa ganda chichange chichienderera mberi.
Munhu wese ari kuenda needs to go through that method hearing. He has to vaccinate tetanus. Kana usina, you need to be vaccinated. So I think we know kuti madzimai paanozvatsununga paya paya anobayirwa tetanus. So anamba kwavo zvakare kanoda kunoseka musimiswa. Usina proof yekuti wakabayirwa tetanus, you need to have a tetanus vaccination first. Saka vanokubaya this week, I think after 3 weeks, wokubaya rimwe futi before vakusecumcise, then paunozodzoka paunobayirwa rimwe racho, I think the third one, ndopaunozodini, paunozobviswa foreskin yako, paunozoiswa rimwe racho. So then now we could have vaccines we I think ministry has not prepared for this because it needs it's a massive program. My vaccines for tetanus, I think I have got see my report day my emergencies because my tetanus yet or tetanus kind of good maybe or maxiana my so we are good up so.
Asi vaMakamanzi vanoti kune avo havo vanokwanisa kuzvinozvitsvagira mishonga iyi vanokwanisa kuita saizvozvo vonochecheudzwa pachena sezvagara zvichiitika.
Rizeni chendinonochecheudzwa ndeye ndakaroora dzipapa pangu handina zvatinoita nende havatobudawo zvatoita zvisizvo vaMakamanzi sinokota tichibuda nengekuti haina handibudi ndoenda kuchei.
VaMakamanzi vakati pane zvakawanda zvakanakira uchecheudzwa kwevanhurume zvinosanganisira kuderedza mikana yekubatwa nezvirwere zvepabonde zvakasiyana-siyana pamwe chete nekuderedza kubatwa nechirwere chegomarara remuchibereko kumudzimai.
Mabenefits emale circumcision is not only HIV, ine maother benefits outside, but isusu wacho related, we are the most people vari parisk HIV. tunayo zvino batsira nebatsira chii kana vari vechipano hapana vedu vechidika vanogona kuita even isusu vanababa togona kuita urinary tract infection it's an infection you know UTI UTI it's an infection nobata urethra the passage away
vamwe varume vakachechudzwa vakaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakanaka mune zvakawanda vaSamson Garapo mumwe vanotsigira chirongwa ichi
chicheudzwa kwomunhu urume kune advantage advantage vanepo yekuti haunyanyi kuba kazhinga chaubatirisa haubatirisi bangu inotibatsira pakuti utachiona futi haunyanyi kuudini haunyanyi kubatira bangu kuti unonga wakadini unonga chirowa ngemhepo mberi kwayo
vagarika mutengwende vanoti vanoona kuita uku kuine batsiro zvakanyanya kuvanhurume nemadzimai avo muzvizhinji kwazvo
mugeneral personal hygiene chaichaina ya ndozvandingangotaura
asi mashoko ava makamanzi akatsinirwa nemumwe mukoti wepamutare provincial hospital uyo akaramba kudomwa nezita rake sezvo asina mvumo yekutaura nevatori venhau mukoti uyo akaudza Studio 7 kuti vave nesvondo chirongwa chekuchecheudzwa neringi chambomiswa kechinguvana muzvipatara zvose nekuda kwekushomeka kwejekiseni retetenasi mukoti uyu anoti vane chivimbo chekuti vachaenderera mberi kana mushonga uyu wavepo ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondi pasimba
Jesu simba rangu
iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Robert Lekuku veForward in Faith Church
Manero maskati mangwana nakanaka zitarangu ndinonzi Robert Lekuku kana kuti Mageza ndakauya from Zimbabwe 2003 ndikasvikira mu place inonzi Boston Massachusetts ndinoshandira Mwari ndinotenda kuti Mwari akandipinza munyika ino kuti ndikwanise kubatsirana nevamwe vatende vanenge vari muno vanenge vachida Mwari currently ndiri kushumira ndiri kuForward in Faith ndiri evangelist weForward in Faith ndinotenda Mwari nokuti atisanganidza ndiri kuCalifornia tapedza conference yatanga tinayo yeFaith Compassion ndinotenda kuti Mwari akaita zvinhu zvinoshamisa ende ndinoimba kuti Mwari acharamba achibatsira avo vakaattenda the conference
Makatanga kuva mufundisi muchiri kuZimbabwe here ndo ndirandikati basa ndora makadzidzira here kubva mapedza chikoro
kwete baba wangu vanga vari mufundisi weAssembly of God so ndakangokura ndika leader the UTM church medu calling yakazotouya iri very strong ndamuAmerica muno muwe ndakazobatana nemama church ndikazobatsira kuplanta a few churches ndiri muno uyezve ndikazokwanisa kunge ndakushanda neForward in Faith as an evangelist
makatanga muchiita basa rei
ndakatanga ndiri accountant chikoro cheufundisi tine course inoitwa neAmfic inongeva iri Bible school yezayoja so that's the one yandanga ndiri kuita through distance learning nezayoja
tochitarisa kuti upenyu hwemutendi wechikristu muAmerica wakafanana here newekuZimbabwe
zvakatisiyanei vanhu vakawanda kana vauya muAmerica vanobva vasiya Mwari kune zvinhu zvakawanda zvinobvisa vanhu pamberi paMwari muAmerica mukaona kuti kuZimbabwe vanhu vanotsvaka chiso chaMwari nekuti zvinhu zvakaoma kumusha saka hapana chimwe chinhu chavanoziva kuti chikafu changu chiri kubva kupi chinobva kuna Mwari vanotarisira kuti everything zvinobva kuna Mwari but wauya munomu zvinhu zvese zviri available chikafu unogona kungoenda kumafood bank opuwa free food kana usina pekugara vanokupa pekugara saka the way vanhu yavanosika Mwari muAmerica is so different from the way yavanosika Mwari kuZimbabwe even ukapinda mumachurch muAmerica manamatiro avo unonyatsoona kuti zvasiyana because vane zvese zvavanazvo mukati moupenyu hwavo ndomatsaukira vakaita ya
makaroora mune vana makauya navo kubva kuZimbabwe here kana kuti
ndizvozvo ndakaroora ndine vana vaviri vakomana one ari 29 one ari 27 takauya navo vari vadiki diki but now Mwari ndinomutenda vapedza chikoro umwe akutorana bhizinesi rake umwe akutosevenza somewhere muri yangu isendi naye kuno.
Mungati po were shoko ramungasiri ravatere.
Shoko rinoda kunyanya kutaura kuvanhu vekuZimbabwe vanogara muno rinowanikwa kuna Deuteronomy chapter 31:8. Mwari anotaura kuti ndinoenda before you, ndinokutungamirira pane zvinhu zvese zvaunenge uchiita, handimbokusiye uri wega. Saka ndinoziva kuti vanhu kazhinji mumaamerica unogona kuita stack uchiti ndochiita sei, hapana munhu anogona kukubatsira. KuZimbabwe unogona kunobatsirwa nehama, but munomu unogona kupesa a situation where you are by yourself. Hapana zvinhu zvaunokwanisa kuita, hauna hama, but Mwari anotaura kuti handimbokusiye, ndinoramba ndiinewe. Saka vanhu vamwari munofanira kuziva kuti nyange zvinhu zvikakuomera usina hama kudiaspora kuno, Mwari haambokusiye, anoramba ainewe. Akapromisa kuti nyange zvikaoma sei, I will be with you. Saka iwo kana zvinhu zvakuomera, just get to this verse and say, Mwari makapromisa kuti you never leave me alone, you never forsake me. Unoramba uinene. Saka nemashoko yao, just to encourage you kuti don't give up. Vanhu vakawanda maZimbabweans, they've committed suicide because zvinhu zvaoma. But mira uzive kuti Mwari akataura kuti handimbokusiye, I'll always be with you. Ndatinamati Mwari, tinotenda nekuti imi makatipinza mukati memba ino vanhu vekuZimbabwe kuti tiite zvinhu zvakawanda zvinobatsira mhuri yedu. Mwari tipei kushinga masituations ese atinoita mukati menyika ino. Zvinhu zvakaoma kumusha hungu, but zvinotoomera zvakare muno, because kana muno usina mari, usina basa, upenyu hunooma. But baba, vabatsiri vana venyu kuti varege kukanganwai, especially vauya kunyika ino ine zvinhu zvakawanda, varege kukanganwai. Ndinonamatira vanhu vese vari kutsvaga mapepa ekuti vagare muno. Ndinokumbira Mwari kuti muvavhurire maopportunities muzita raJesu tanamata. Amen,
amen.
Pastor Robert Lekuku veForward in Faith Church vari parunare kuBoston, Massachusetts muno muAmerica, naPraxidus Jeremiah weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Kambo ndiana paradza musha kubva kuna Thomas Tafirenyika Mapfumo, kachuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Bato reTransform Zimbabwe rinoti nhengo dzaro matunhu ari kupindwa nemutungamiri waro vaJacob Ngaruvhume dziri kusara dzichishungurudzwa. Vagari vekuchitungwiza voshushikana nekutorwa kwakaitwa midziyo yekanzuru yavo nechikonzi chedare, izvo zvoita kuti kanzuru ikundikane kuita rimamwe mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Anokuonekaya nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Sitandekile Mhlanga.